Mumashokava buritsa munyori mkuru weZimbabwe Human Rights Commission Amai Delis Mazambani vati kunyange hazvo kuine denda reCovid-19 munyika zvakakosha kuti hurumende iremekedze kodzero dzevanhu sezvinodiwa nebumbiro remutemo pamwe nezvigaa zvakaita seUniversal Declaration of Human Rights pamwe neInternational Covenant on Civil and Political Rights. Commission iyi iri kukurudzira vemapato ezvematongerwo enyika kuti vasaite kana kutaura zvinowedzera kana kukonzera kuchikorwa kwekodzero dzevanhu, asi kuti munyika muve nerunyararo vanhu vachigara zvakanaka sezvinodiwa pasi pebumbiro remutemo enyika. Zimbabwe Human Rights Commission yati veruzhinji pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu vanofanira kunakidzwa nekodzero dzavo vasingabatsire kuparadzira utachiwana hwecoronavirus pamwe nekutaura manyepo pamusoro pedenda iri. Mukuru werimwe remasangano anorwira kodzero dzevanhu munyika reZimbabwe Human Rights NGO Forum, Dr. Musa Kika, vati akasike kutanga Zimbabwe Human Rights Commission ichiburitsa mashoko akaita sayaburitsa nhasi, vachiti zvakakosha kuti hurumende iterere nekugadzirisa zviri kunetsa.
Saka naizvozvo tinoti izvozvo hurumende inofanira kutedzera mashoko ari kubuda kumaindependent commission awa. Zvakakosha kuti mitemo iri kunzi itedzerwe, itedzerwe, nekuti matambudziko atinawo inyaya chete yekusatedzera mitemo, yekusatedzera bumbiro redu remutemo.
Vatiwo kunyange hurumende ikasaterera, vana veZimbabwe vanofanira kuramba vachitaura matambudziko avo, vachiti kutaurwa kwavekiitwa nyaya yeZimbabwe kunze kwenyika kunoratidza kuti pane vari kuteerera zviri kuitika munyika.
Zimbabwe inhengo yeAfrica Union. Saka Africa Union ine masimba ekuita kuti mitemo yayo itedzerwe vana African Charter on Human and People's Rights, kuti vange vachitedzerwa kodzero dzakawanda dzatikuona dziri kutyorwa muZimbabwe nhasi. Zvinhu zviri kupokana nemitemo yeSADC yeAfrica Union. SADC zvekare ine masimba ekunge ichiuya kubatsiridza kuti hurumende yedu iregere kuita zvekutyora mutemo kana kumbunyikidza kodzero. Takaona zvichiitika izvi makore apfuura 2008, takaona SADC ichiuya ichibatsiridza. Saka kuramba tichitaura kudai kwakakosha.
Gurukota rinoona nezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vati kunyange hazvo vange vasati vaona gwaro reZimbabwe Human Rights Commission, panoitika denda rakaita seCovid-19 pane dzimwe kodzero dzinombomiswa, ndosaka hurumende yakatora matanho ekumbovhara nyika pasi pemutemo COVID-19 National Lockdown Regulations.
Kazona unomuruka iyo hurumende iri kuti kwaita denda ringangotipedza, iwo taiwa ndoda kupinda mustreet zvekuti pane wandichashangana naye ndozadza zvina basa. Chakakosha kubata placard unombosiyana neiyo kaita.
Vatiwo vanhu vanofanira kutaura chokwadi pamusoro penyika yavo, uye vanhu vane mhosva vanofanira kupedzera nematare, kwete kuda kuti hurumende ipindire panyaya idzi.
Zvoda kutauriranwa nekuti vanhu vasaite exaggerate. Munhu anenge apara mhosva dzake kana akukoti kuti ungoti hurumende idai, hurumende idai, nyaya iri kukoti. Shuwa zvinoda kuti hurumende inoita major street muri makaisa bumbiro remutemo rinoti pane separation of powers. Saka zvavari kutaura tinozvikurudzira, ndo chaizvo chaizvo zvatoda kuti zvinge zvichiitika.
Zimbabwe Human Rights Commission inoti nzira dziri kuwanzoshandiswa pakutyora kodzero dzevanhu dzinosanganisira kunyombwa, kusungirwa mhosva dzisina maturo kana dzemanyepo, kunyangariswa pamwe nekurambiswa kutaura, kuratidzira kana kuita misangano pamadiro. Zvichakadai, mutori wenhau Hopewell Chingono apinda muzuva rechipiri achipa humbo hwemamiriro akaita zvinhu kumajeri pachikumbiro chake chekuti atongwe achibva kumba panyaya yaari kupomerwa yekukurudzira kuti vanhu varatidzire zvine mhirizhonga mwedzi wapfuura. Chingono achaenderera mberi achipa humbo mangwana. Nyaya iyi iri kunzikwa mudare mune magweta, vachuchusi nemutongi chete, zvichitevera chikumbiro chakaitwa nevachuchusi kuti veruzhinji nevatori venhau vasabvumidzwe sezvo Chingono achikwanisa kutaura zvinhu zvinozopa kuti mumajeri musagadzikane. Chingono navaJacob Ngarivhume vakasungwa musi wa20 Chikunguru vachipomerwa mhosva yekukurudzira kuti vanhu varatidzire. Vaviri ava vava nemwedzi vari muusungwa vachimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Masangano anorwira kodzero dzevanhu, mapato anopikisa munyika pamwe vedzisvondo vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika, apo vanhu vanodarika 60 vakasungwa pamusoro pekuratidzira kwainge kwarongwa musi wa31 Chikunguru nesangano reJuly 31st Movement. Masangano eSADC, African Union pamwe neUnited Nations anotiwo asiri kufara nemabatirwo ari kuitwa kodzero dzevanhu muZimbabwe nehurumende yava Emerson Mnangagwa. South Africa yakatodoma nhume dzichabatsira kugadzirisa zviri kunetsa muZimbabwe idzo dzaifanirwa kunge dzakasangana navamunangagwa mapata anopikisa pamwe nemasangano akazvimirira asi nhumwa idzi dzakadzokera mushure mokunge dzaita musangano navamunangagwa dzikazoudza masangano anga akadzimirira kuti musangano wanga wakarongwa huchaitwa sezve nhume idzi dzaida kutanga dzataura nemutungamiri weSouth Africa Vasiri Ramaphosa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.